tichiona nematambudziko akapinda mhuri yakatsvangirai the past few years, 2 years ago, zvakatinetsa seutungamiriri takagara pasi tikashushikana tikati apa kuzooneka takunge tiri kukwikwidza mwana wemutungamiriri wedu. Muchirungu tinangoti takazviona zviri unconscionable, zvakati panguva inogozha, zvakati panguva inorema, nokuti takati zvinezvi ngapa takutorwisa ivo vatangirai vacho mbuni isu tichitiwo havana zvavakatikanganisira munhu watinoremekedza mutekwatekwa. Saka takaona sekuti kuzenge taakutsvaga candidate anezenge achikondesta akamirira NDCT achikondesta against Vincent Tsvangirai zvakafanana nokuzviruma. Tikati in honor of the memory of Dr. Morgan Tsvangirai, isu hatisi kuzoisa candidate. Ndo sajesera takapatsotungamiriri. Saka pakada kumbokweshana mashoko amwe akati democracy, democracy hazvina basa kuti ndiani akwikwidza, angatikwikwidzei chete. Tikati zviripo izvozvo zvekuti kune dzimwe nguva dzokuti tinofanirwa kuchishandisawo tangoti muchirungu morality. Tiri vanhu vatema, unhu hwedu, hatisi kuzobudisa candidate kuGrenville South.
Asika vagutu, bato renyu makaisa candidate musarudzo dzapfuura makakwikwidzana naamai Tsvangirai Java, chii chazoshanduka apa?
Zvinhu zvinochinja nekukasika mupolitics Jonga. Zvakaitika ndizvozvo, vatereri ndonga vanoyeuka. Asi takaona sekuti nezvakazoitika, ukaona rikangoti matsaona akazoitika, kushayika kwakevimbai, tikaona kuti just a few days ago gogomunhu rakashayika, zvakatiremera. Takaona kuti pari zvino Glenview South zvapamirira mukomana uyu mwana wetu uyu Vincent tombosiya akadaro. Asi then angari any other candidate asiri Vincent Tsvangirai, aiwa taisana kwambira akacheka makumbo.
Hamuzoonekwa here sekunge matya kukundwa zvine mutsindo musarudzo idzi, motsvaga unzira yekuenda nayo musarudzo?
Unoona Jongaka, politics is about competing. Isu hapana chatinotya, nokuti kukoso ukaonawo kuti tinoita vacandidate, tine candidate kumangwe, tine candidate kulupane east. Saka ndingangoti muchirungu ama special circumstances.